Tamai patients mashatini, muzimaya ni makore makumi matatu nemasere, uye vachigara mbukure kwa mchaendepi, kumaruwae kwa mindanda, pasipashe mapungu ana kuchipinge. Amai mashatini vaiwe ni msha wawo wakanaka, asinde muwe wani wakawanda wemu jumbo ini, vanemisha yakapara zwane dutu mpengo recyclone Idai, Korea kapera. Kunyange hazo pae nengu wainopura gorezu zaitika wano tinekuda kwe kuoma kwa kaita zunu mnika alasatu wa kwansa ugadziri samisha wago zwezere
tangatine imba yanga yaka hiri kukuzasi yanga ine two rooms yaka destroy ene saito ene daisho kuti haito iti kuti ilipe yanga hiri ya mapango ilikumso yanga hiri zijina yanga ine 3 months ya pera kwa hakwa mkayona yane tu mapete mpa hiri kutilikungo gazirisa gazisa pa shoma zwenirane kuwe mpa shoma patino ona kuri kudakuti tuonepe kugara saka mbali zinezo atina musha wakana kukwana kana kutuwa musha watino gusika na nduo na kuti tigare ne mburi zekuti kuti ikawia kuti mfura kana nguwa itashika ene ichirimo tineke kito ne hanapama wako zekuti
amaye mashatino anubatira murume wawo kuriritira mburi nekuita mabasa ya pamusha kasiana siana kusanga nsira kurima asano tukubwa pakaitika dutu mpengo Idai utano wawa una kuzomira zvakanaka vachitizve vaitadzwa kuenda kuchipatara kunoona chiremba nekuda kwekushaya mari anai mashatini ndomwe wanhu wekwa mundanda vakakwanisa kuonekwa nachiremba pachena munguva pfupi yapfuura pasi pechirongwa chinotungamirwa nesangano reworld health organization kana kuti WHO chezimbabwe Idai recovery project icho chinobatsira kuendesa madhokotera navana mukoti kuti vanoona vanhu munharaunda dzavanogara
takaita dambudziko rekutanga kurwara nekunge dzimba dzangu dzadestroywa necycling Idai ndopakatanga kuita dambudziko reside remusoro wangu kurwadza zvekuti handingakwanisi kutakura zvinorema kana kufamba rwendo rwakadai sekuenda kukliniki kwatinobatsirwa kunoda 5 to 6 kilometers kuti ndigumeyo apo kunenge kuchidiwa zvemari apo hakuna chiremba kuti ndiende kuhospital kuna chiremba zvinotoda mari yakawanda zvekuma 5 US kuenda 5 US kudzara saka zviro zvinondiremera kuti ndirapwe saka ndadakara ndaona Idai recovery vachiuya nachiremba kunzvimbo yekuendu kuti vatirape
mumwe mugari wekwamundanda muzvare Yuli Moyo vakakwanisa kubatsirwawo pasi pechirongwa chekuunza utano kuvanhu ichi muzvare Moyo vanoti vange vavewo nenguva vasinganzwe zvakanaka asi vasingakwanisi kuenda kuchipatara nekuda kwekushayawo mari yekufambisa
ndanga ratova nenguva ndichirwara makumbo muchesti asi ndisingakwanisi kuenda kunoona chiremba nekuti mari yetransport nenguva yekorona kudai zvinhu zvakaoma saka ndisingakwanisi kana kuenda ikoko asi kuburikidza nachiremba namukoti wavaya kunoko noti inyasha dzamwari dzatawanirwa mukati nenzvimbo ino saka ndazwa kufara nekuti ndarapwawo ndikabatsirwa ndikabatwa zvakanaka uye nemishonga ndawana mishonga yangu yese ndaganisita saka ndafara chaizvo
chipatara chikuru chiri pedyo nekwamundanda ndeche Mount Selinda Hospital icho chinove makiromita anopfuura 20 kubva munzvimbo iyi Kwenzi Clinic ndiyo inoshandiswa nevanhu vakawanda vemunharaunda asi sezvinowanzokuitika muzvipatara nemakiriniki emunyika kunyanya ekumaruwa pakiriniki apa panowanzoshayikwa mishonga sezvakatsanangurwa naDavid Makuyana mumwe mugari wemunzvimbo iyi vamakuyana vanoti vave nenguva inopfuura gore vachinzwa nzeve nemazino uye vakakwanisawo kubatsirwa pasi pechirongwa ichi
pandaimboenda pakiriniki yedu iri padhuze taingoendepo tichibatsirwa asi nenyaya yekuti mishonga dziri kungonetswa mazuva nomuchipatara tainga takikarisewa kuna dokta kunova kuchitinge kunoda 45 kilometers kuendepo saka nezvibinga izvo zvaitinetsawo tanga tichingoverengera nekutsvaga masende acho because kunodiwa maconsultation fees nezvekuzobhadhara saka pandangonzwa kuti achiremba vachauya vachizobatsira uye zviri pachena ndafara kuti ndaonaiswa mukana wekundoona chiremba akanzwisisa nyaya yangu yemarwadzo endinawo uye mishonga yacho ndangoiwana yose yanga yanyorwa ipapo
Gwaro reZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC rakaburitswa muna kukadzi wegore rino iro rinonzi Food and Nutrition Security Update rinoti zvikamu 21 kubva muzana zvevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS munyika zvinosiya chirongwa cheantiretroviral therapy kana kuti ART nekuda kwekushaya mari yekufambisa kuenda kunotora mishonga iyi kuzvipatara kana makiriniki avanofanirwa kuwana mishonga iyi kushaya mari yekuenda kuzvipatara idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika mukuru wechirongwa cheZEP kuchipinge Dr. Nyasha Musia vanoti chirongwa chakadai chinorerutsira veruzhinji vanoshaya
masevisi zatiri kupa angofana nani anopiwa mchipatara kuma outpatient department akaita se kupa mshonga kune wana nezirwere zvakaita se sugar BP nezvimwewo zvakadaro tinoti tivapa mshonga uye vamwe vane zvirwere zvekuti munhu anenge asingadi mudhedha anogona kurapirwa ari kunze achidzokera kumba kwake tinorapa uye nekupawo ruzivo runoenderana nekudzivirira zvirwere munharaunda dzevanhu vakavhiringidzwa neidai tinoedza kuda kubatsira vanhu vasingakwanisi vakabatikana kuti vakwanise kusvika kuzvipatara
mushandi musangano weWHO Muzvare Norya Pasi vanoti chirongwa ichi chinodzidzisa vanoshanda mune zveutano nezvechirwere checovid vozodzidzisawo veruzhinji
tinodzidzisa vashandi vedu isu pamwe chete neveushandi vehurumende vanoshanda muutano vakaita sana mukoti vana chiremba vana tsanana tinovadzidzisa yatinoti infection prevention and control kuzvidzivirira ivo pachavo vasabatwa necovid uye ivo vasapa covid kune vanhu vavanoshanda navo uye vanodzidziswawo inonzi case management kuti kana vachinge vasangana nevanenge vachirwara nechirwere ichi vanovarapa sei
chirongwa chezveutano ichi chakatangwa muna kukadzi wegore rino nerubatsiro rwemari yekuamerica inosvika miriyoni imwe chete yakabva kuworld bank uye chiri kuitwa kuchipenge nekuchimanimani chirongwa ichi chiri kusiya vanhu vakawanda vachinyemwerera nemufaro sezvo chiri kuvabatsira munguva yavanenge vasingakwanisi kuzvibatsira nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzeutano ndakamirira studio 7 pamundanda primary school kuchipenge ndini kudzana yemusengi.